pane zvinototenda hurumende yeZimbabwe naambasada ari kuGermany yeExcellent Ambassador Mashingaidze vakamira vakatibetsera because takakwanisa ndakakwanisa kusvikira kuHungary tikabhadhara matikets edu negovernment. Saka ndakakwanisa kusvika muZimbabwe last 2 weeks. Pari zvino tiri muZimbabwe since kunzvimbo yandaigara kwava kusina kuwanikwa kuita hondo kana kurwisana, chikoro chichiri kuenderera mberi. Saka pari zvino chikoro changu kwandiri kuVenice National Medical University tiri kuita zvikoro online. Saka takatanga kuita zvikoro online tiri kudzidza zvakanaka edu since takamboita maonline classes panguva yecovid. Iko zvino ndova tichiri kuita maonline classes ecovid butwo zvinhu zviri kutishungurudza vose mastudents namo mastudents in general vangari kuUkraine nezvekuti hondo ikasazopera toita sei.
Mati makwanisa kutaura here nehurumende pamusoro pezvikumbiro zvamunoti imi muri kuda kubva kwavari?
Takakwanisa kutaurawo negovernment yeZimbabwe, that is Ministry of Health, neubatanawo semastudents kuti tikwanise kuisawo chikumbiro chedu kuHealth Council of Zimbabwe kuti kana zvichikwanisika zvichiitika matiintegrate mumayunivhesities ari muno muZimbabwe. Kuno kuZimbabwe tine UZ neMidland States University. Saka ndo yatatichikumbira kugovernment yeZimbabwe kuti kana zvichikodzera kukwanisa kutiisa mumayunivhesiti aya. Ende chikumbiro chedu chaichiri chikumbiro chekuvafosa kana kuti itai zvindo zvamunofanira kuita sandizvo chiyo tirikungokumbirawo sevana veZimbabwe kuti tiwanikewo zvokuita because 4 years is years togona kufunga kuti togona kutangidza pasho but kuvabereki zvichizovaremera nemaschool fees. Saka ndochikumbiro chatataisa kugovernment yeZimbabwe.
Mati mawana mhinduro here kubva kuhurumende?
Pari zvino hatisati tapindugwa because mastudents achina akawandisa and maybe pamwe ivo segovernment vachiri kuconsider kuti kana vachizotibvumidza zvinotarisirwa kubatirise mastudents kuti tipinde mayunivhesiti aya ndezvipi. Asi tine tarisiro chaiyo kuti vachatifungawo semufungiro wavakangotiita kuti tiri kuUkraine avotipinzawo mayunivhesiti aya. Isiwo semastudents tinenge tiri kuvapromisa kuti kuchinge kunzi tapinda mumayunivhesiti tichashanda nesimba nekuti since government yakatibetserawo tarisiro yedu ndeyekuti tibetserewo Zimbabwe senyika. Asi chikoro tichiri kungokontinua tichiri kudzidza tichitaurawo negovernment. Asi ndichipedza ndoda kutenda government pane zvese zvayakatiitira semastudent because tarisiro yedu kana tarisiro yevamwe vanhu yaiveri yekuti government pamwe ichatadza kuita basei. Asi government yakabetsera zvinhu zvikuru zvisingaiti. Kuna vamastudents achiri kunana Hungary kunana Poland vachiri kutengerwa matikets pari zvino, vachiri kungouya muno muZimbabwe pari zvino.